Meya weguta rechinoi vatells Michaels vabvuma kuti Zimura yakatora mari mumabhanga avo inosvika madhora zviuru zana nemakumi maviri uye yakazivisawo mabhanga aya kuti aipe mari yose yekanzuro inenge yabhadharwa. VaMichaels vati vane chikwereti chemari inosvika miriyoni imwe chete nemazana matanhatu emadhora kuZimura. Vaenderera mberi vachiti vainge vawirana neZimura kuti vaizobhadhara mari inosvika zana nemakumi matatu emadhora kudzamara chikwereti chavo chapera. Asi vanoti izvi hazvina kuitika, izvo zvazopa kuti Zimura itore mari dzose dzekanzuro mumabhanga. Zimura inobvumirwa nemutemo wezvemari munyika kutora mari yemakambani kana mapazi akasiyana-siyana kana mari dzemitero dzisina kubhadharwa. VaMichaels vanoti kutorwa kwemari yekanzuro neZimura kwasiya kanzuro isingakwanise kuita mabasa ayo. Vatiwo Zimura yakavaudza kuti vakakwanisa kubhadhara mari inosvika madhora zviuru zana nemakumi maviri pamwedzi havazotorerwe mari kumabhanga.
No, avatore vasina kuzokonsulta zvavo, but what they do, they freeze the accounts first. Vafreeza pa132 ndio accumulative over the months yanga isingabhadharwa. Ndiyo 132. Yavari kudimanda kuti tipe 132 according maybe to your letter that we could have written to them. Did it know but there are so much every week.
Kumiswa kwekushanda kwemaaccounts kuchaita kuti vashandi vaomerwe neupenyu sezvo vanga vakatarisira kupiwa mari dzavo dzemihoro svondo rino. Mumwe mushandi wekanzuro asingadi kudomwa nezita anoti mashoko ekutorwa kwemari yekanzuro neZimura apa kuti ashaye tariro yekuwana mari yake yemihoro kwemwedzi yakati wandei.
Nemashoko atanzwa ekuti kanzuro yatorerwa mari neZimura kumabhank, inini handina tariro yekuti tichaona mari yedu yemasalari. Zvikuru sei tava nemwedzi mitatu tisingaone mari.
Vashandi vekanzuro yechinhoi vave nemwedzi mitatu vasati vahora sezvo kanzuro iri kuchema nerekuti haina mari nekuda kwekuti vanhu nemakambani havasi kubhadhara mari dzemitero pamwe nemarezinesi. Mumabhuku ekanzuro ekufambiswa kwemari ekupera kwegore ra2015 mapurisa nemamwe makambani ehurumende vane zvikwereti zvekanzuro zvinotosvika kumamiriyoni emadhora. Mamwe makambani asina kubhadharawo zvikwereti zvekanzuro anosanganisira National Social Security Authority, NASA, Zimbabwe Electricity Supply Authority, ZESA, Chinoy Cold Storage Commission, CSC, neChinoy University of Technology. Ndakamirira Studio 7 muChinoy, ndini Ata Chigoriwa.